Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 9 Gunyana September 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mazvitsimera zviya zvakanobatanidza handione zvinhu zvacho zvipedza mwedzi uno watiri waSeptemba zvifamba, nekuti maengine acho agara mashoma. Chikatarisa maengine anga achimanya acho kwakusvikisa kuti unotorwa marasha kuwange kuti auye agaye majetsi muno muHarare nenyaya yekushayikwa kwezvitima zvinosore zvitima inofamba.
ZUPCO yakaparura chirongwa chekutakura veruzhinji ichishandisa zvitima zveNational Railways of Zimbabwe.
Mushandi wepasi pasi wehurumende ari kutambira mari inoita $125. Imba imwe chete yekugara iri kuda $35. Munhu kuti agarevo vari vatanhatu pamba ane mudzimai nevana vakadawo marumu matatu, chichiona kuti mari yavo yatovapa $105.
Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti riri kushushikana nemashoko ehurumende ekuti mari iri kupiwa vashandi vehurumende inovakwanira.
Saka panenge pachipiwa kuti avo vanogadzira ethanol vange vachiteredza mutengo wavo, kana kuti pange pasina kumanikidzika kuti munhu wese anofanira kushandisa petrol yakasanganiswa nenzimbe idzodzo kana neethanol.
Zimbabwe Energy Regulatory Authority yakazivisa nezuro kuti mutengo wemafuta wakakwira zvakare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 TV muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevana 14 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu zana rine makumi matatu nevashanu 135 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine makumi mashanu ane gumi nevanomwe 4517. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana rine makumi maviri nezvishanu nemazana mapfumbamwe ane makumi matatu nehumwe 125,931. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamirioni maviri ane zviuru mazana manomwe ane makumi masere nezviviri zvine zana nevatatu 2,782,103. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mirioni imwe chete ine zviuru mazana manomwe ane makumi manomwe nemazana matatu ane makumi mashanu nevaviri 1,770,352. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. ZUPCO yakaparura chirongwa chekutakura veruzhinji ichishandisa zvitima zvachembera zveNational Railways of Zimbabwe. Godwin Mangoja anotipa nyaya inotevera.
Zvitima izvi zvakaparurwa nemusi wechipiri vanhu vachikwira mahara kuenda kumufakose, uye zvatanga kubhadharisa vanhu kuenda kumufakose nekuruwa. Nhasi mangwanani vanhu vange vari vashoma pazviteshi, uye mumwe mugari wekubudiriro uyo aramba kudomwa nezita asi akwira chitima ichi ati vanhu vange vasina vimbo yekuti hurumende iri kutaura chokwadi.
Vanhu vakangojairira ka zvozvo vanhu vasina feiti nacho kutaura chokwadi.
Mumwe mugari amai Evanice mhinduro vaudza Studio 7 kuti vanotambira chirongwa chaparurwa nesubcon National Railways of Zimbabwe NRZ vachiti chicharerutsa dambudziko rezvifambiso muHarare iro rakauya zvichitevera kurambidzwa kufamba kwemakombi nemabhazi asina kunyoresa nekambani yehurumende yeZupco.
Zvikombi zvataikwira zvimushikashika izvi zvimwe zvaiitibira zvimwe tichingoharaswa harasa. Saka chitima iwa tinokwira zvakanaka uye chakachipa. Dai varamba vakadaro ngavasazotirasisazve.
VaPride Mukono vesangano rePoverty Liberation Movement vati zvitima izvi zvakasakara vachiti zvinogona kuisa upenyu hwevanhu panjodzi.
Mazvitimera zviya zvakanobatanidza handione zvii zvacho zvipedza mwedzi uno watiri waSeptemba zvichifamba. Nekuti maengine acho agara mashoma tikatarisa maengine anga achimhanya acho kwakusiridza kuti unotorwa marasha kuwange kuti auye agaye magetsi muno muHarare nenyaya yekushayikwa kwezvitima zvinosore zvitima inofamba. Saka iri ingori ringoriwo barara mhanya raitwa nehurumende kuti izapi ioneke kunge pane zvairi kuita sipasina. Hationi pane zvinobuda mupato wemabhonzo aeria avamutsauti.
Izvi zvatsinirwa nevamwe vakamboshanda kuNRZ vati ichokwadi kuti zvitima izvi zvakasakara zvakanyanya zvekuti hazvichafaniri kushandiswa. Studio 7 yabata munyori mukuru musangano revashandi vanoshandisa zvitima izvi reRailways Association of Engineers vaFarisa Ichitanda avo varamba kutaura zvakawanda vachiti vange vasiri pabasa asi vati zvitima izvi zvakapedzisira kushanda gore rapera muna kurume pakavharwa nyika nekuda kwedenda reCovid-19. Mutungamiri webato rinopikisa reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira avo vakamboshanda semutevedzeri wemuchairi wechitima kuNRZ vaudza Studio 7 kuti hurumende haingashandise zvitima zvinopinza veruzhinji munjodzi.
Kune mutemo kurelays unonzi Chains Working Regulations inova zvakare bhuku rinokwanisa kushandisa matare edzimhosva kana mitemo ichinge yatyorwa. Kune anonzi Carriage and Wagon Examiners vatori nebasa rekudhetamaina kuti kochi iri kana wagon iri rinobvirwa kufamba here uye rine kodzero yekufamba here risingazoitise tsaona munjanji. Saka nokudaro kana tatori newagon iri rakadaro hakuchabvumidzwi kuti chifambe.
Mutauri weNRZ vaMartin Banda vaudza Studio 7 kuti hazvinei kuti zvitima izvi zvasakara vachiti zvinobatwa zvakanaka uye kambani yavo inokoshesa kudzivirira vashandi nevanotakurwa kubva kunjodzi.
Safety takes precedence in terms of the railways. You cannot put people's lives in danger. Safety is the priority number one. Whether it's for the workforce or it's for the traveling public, safety is of our main concern.
Tinokoshesa kudzivirira vashandi vedu nevatinotakura kubva munjodzi. Hatigoni kupinza vashandi vedu kana vatinotakura munjodzi.
Pasi pechirongwa ichi, zvitima zvinotakura vanhu kubva pakati peguta zvichienda navo kumisha inogara veruzhinji yakaita semufakose, Budiriro, Kambuzuma nemimwe, uye kumisha iyi mabhazi eZupco anozotakura vanhu ave kuenda pedyo nedzimba dzavo. Kushandisa chitima pamwe nebhazi zvinoita maRTGS 60 parwendo rumwe chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Godwin Mangudya.
Muchevedzeri wemunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vanoti vari kushishikana nemashoko egurukota rezvavashandi muzvinafundo Paul Mahima ekuti mari iri kupiwa vashandi vehurumende inovakwanira. Vachitaura neStudio 7 muzvinafundo Mazvima vakati varayiridzi vachangotanga basa vari kubhadharwa mari inosvika zviuru $30 zvemadhora kana kuti $30,000 uye vakati gore rino hurumende yawedzera vashandi mari inosvika zvikamu $90 kubva muzana. Vamwe varayiridzi vatotanga kuramwa mabasa vachiti mari yavari kutambiriswa ishoma. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMushangu.
Blessing Zulu, ndame mumwe herambi hwisadzi. Zvino totishamisa kunzwawo kuti mari yetiri kutambira inonzi haina dambudziko. Zvekare regatione kuti mari iri kutambirwa nemushandi wepasi wehurumende pari zvino anova ari muboka retoti B1 ari kutambira mari inoita iyo $20,578. tikai werengedza mari yo tichidivide ne nemutengo unotengeswa nawo mari kubhaka rehurumende we 85 tona kuti mushandi yeye anenge achitambira mari necha $235 asi hazvisizvo zviri pa ground
muno reveva mushango
mari iri kutengeswa nemari vepamusika mutema inova iyo yava pa 160 kusvika pa 170 saka tikachishandisa mari pamusika mutema iwoyo tingauramba zvedu asi ndiwo uripo mushandi wepasipasi wehurumende ari kutambira mari necha $125 imba imwe chete yekugara iri kuda $35 munhu kuti agarevo vari vatanhatu pamba ane mudzimai nevana vakadawo marumu matatu tichiona kuti mari yavo yatovapa $105 vatosara $120 pamusha harisatarira mari yekuendesa kubasa harisatarira kudya kupfeka zvose kana anything harisatataura neizvozvo
asika hurumende iri kuti mari inokwana hapana dambudziko
zvino tikashamadza kunzwa kuti mari apa hapana dambudziko dezvanga zvisina dambudziko hataramba tichitemera kuti tiite misangano nehurumende dezvanga zvisina dambudziko hataianzwa gurukota rezvemari richitaura kuti vari kuda kuongorora mihoro yedu uye vakagadzira kuti tiite misangano zvino takungotoshamisika hedu kungoti mashoko evakuru aya vaireva vachiti nhamo yemumwe hairambirwi sadza anobuda pachena vashandi vehurumende havasi kutambira mari inotenga ndizvo saka tiri kuramba tichikurudzira hurumende kuti ichigare nayo pasi tiite musangano wokuti mari yedu itenge tivewo neraramo inokodzera vashandi vehurumende vese mabasa aya hapindwe nevanhu vasina kudzidza vanhu vakaita makosa vakabudisa makunununu emari makukutu chaiwo chaiwo asi zvino zvaakudzoka zvachoni zvichienzana nezvakabuda hazvichapindirani asi tinoda kungotenda kuti hurumende mazuva apfuura yanga yataura mashoko akanaka chaizvo ekuti chaakugara pasi tiite musangano tione kuti tingagadzisa sei nyaya dzemihoro yetinotambira
zvaakutaurwa zvinorevei
inyaya yekuti fambe dzoke hatidzi kuti papa kurukurirano here asi chatiri kuvimba nekutarisira ndechekuti tiri kuita musangano nehurumende pamazuva mashoma anotevera sezvavanga vavimbisa kuti tigadzirise nyaya yemhoro yedu isi vashandi vehurumende
mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Kambani yehurumende inoona nezvenhando dzemoto yeZimbabwe Energy Regulatory Authority, ZERA, yakazivisa nezuro kuti mutengo wemafuta wakakwira zvakare kutanga nezuro nesendi rimwe chete rekuAmerica parita. Mutengo wedhiziri wakakwira kubva padhora rimwe nemasendi makumi matatu nematatu kuenda padhora rimwe nemasendi makumi matatu nemana emari yekuAmerica. Peturu yakakwirawo kubva padhora rimwe rekuAmerica nemasendi makumi matatu nemanomwe kuenda padhora rimwe nemasendi makumi matatu nemasere parita. Kana mafuta aya achitengwa nemari yomunyika yemaRTGS, rita rimwe redhiziri rinenge rari kutengeswa nemadhora eZimbabwe 115.15 kuchitiwo rita rimwe repeturo richitengeswa nemari yomuZimbabwe inoita $118.42. ZERA inokwidza mitengo yemafuta mwedzi woga woga kunyange hazvo ichikwidza nemasendi akasiyana siyana. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti kunyange hazvo mutengo uyu uchiita sewakwira nemari shoma kwazvo, kukwira kwemafuta edzimotikari kunokanganisawo mitengo yezvimwe zvinhu zvakawanda kusanganisira mari dzekufambisa nezvekudya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navakuchera pamusoro penyaya iyi.
Nemitero inodiwa nehurumende ndipo pavanozotura mutengo iyi
asmata na kadar tunuanza kumaona atizokuwa nzira kutizumwe zwi zisinei ni mafuta e petrolu zikwire chunoshanzuka ni wanwese kana kwa nuoza o nekuti chunuanza itika nchekuti nekudako kushaikuwa kwa magezi manu wa kushandisa tiziri kuge uwe industry njewa zikazira suwa zikaziru zinge tauzo shandisi kwa muno
saka tingati ere iro sende la kuizwa naro mtengu we mafuta hili ii mari ingare mera lezi motokari
kajika chindi mare ya naro aile meri lezi motokari masenda ya kakwira mwezi ni mwezi mnoto zuona kuti imari inenge ya kawanda na kuti tukuona mtengu ya petrolu ya nga chika wa dola 63 dola 34 kuneku kwira huku nengu chita wa zumezi tino zoto wuna kuti sendi iroro rino tandira roko nzira kuti vanuosa wu vanga wata elwezi mota kana kuti iro vanuosa vanuona mtengo ya sini kukwira na kuti kukazira zuzacho kune nguchita petrolu nekuda kwa kushaika kwa magezi kuzifambisa kuti zvibve kwa zvagadzirwa kuti zviuyewo kwazvinofanira kutengeserwa kune nguchita petrolu nedizili futi nekuda kwa kuti stima zvisikufamba
taonawo vevezera vari kuzivisa mutengo uyu paviri nemari yemunyika yemaRTGS pamwe chete neyekunze yeUS dollar iri kuwanikwa here petrol inenge ichitengeswa nemari yemunyika
tinongoona mutengo yayo asi petrol iyo inonetsa zvikuru kuti vanhu vaiwane ndakaona vamangoti kasvikira pera vachiti vanhu vari kutora mari kumisika wavo weoption wanotenga petrol wanzoitengesa nemari dzekunze kwenyika vakafundutsira ndingangoti pane mafiki matatu kuti vachatora matano hatina kana dano rimwe chete ratataona vachitora saka zvikaramba zvichiitika izvozvo zvinoreva kuti mari yemunyika petrol yacho icharamba ichinetsa kuwana zvisinei kuti vanenge vachitora ri kugadzirisa zvinhu
ko iyo petrol yacho tinonzwa vamwe vachichema kuti mutengo wepetrol muzimbabwe kana wemafuta muzimbabwe wakakwira kudarika mitengo yedzimwe nyika zvakamira sei tichitarisa mudunhu resadhiki
izvozvo pane zvinhu zvinoitika munomu chekutanga tinomanikidzwa kuti petrol yese inge ichisanganiswa neethanol ethanol yacho tine kambani imwe chete inogadzira zvinhu izvozvo zvinonzi ethanol inorima nzimbe dzacho dzinogadzira ethanol saka mutengo weethanol ndounoita kuti mafuta akwire zvakanyanya kwozoitawo mitero inenge da kutorwa navanove yakawandawanda ndo imwe inoita kuti final price yepetrolu inge ichikwira zvakanyanya saka panenge pachipiwa kuti ava vanogadzira ethanol vange vachideredza mutengo wavo kana kuti pange pasina kumanikidzika kuti munhu wese anofanira kushandisa petrolu yakasanganiswa nenzimbe idzodzodzo kana neethanol
avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunhare najonga kandemiri westudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi zimlive.com rinoti varayiridzi vazhinji vakashatirwa nemashoko akataurwa kuvatori venhau nemunyori mubazi rezvedzidzo yeprimary nesekondary amai Chumisang Tabela avo vakakurudzira varayiridzi vasina mari yekuti vakwire mabhazi kuenda kuzvikoro zvavanoshandira kuti vakwirete mari yokufambisa kukuwo Newsday richiti masangano anomirira varayiridzi anoda kuti amai Tabela vakumbire ruregerero pamusoro pemashoko avakataura aya achiti hurumende iri kuseka varayiridzi nekuti havana mari muNewsday makare murayiridzi kana kuti coach wechikwata chemawarriors anogona kudzipa basa iri pakupera kwesvondo apo bhodhi rezimbabwe football association richasangana kukurukura mamiriro akaita zvinhu muchikwata ichi mushure nematambiro avakaita mumitambo miviri yokuti vaende kuworld cup newzimbabwe.com rine nyaya pamusoro pevaimbove gurukota rehurumende yava Robert Mugabe muzvinafundo Jonathan Moyo inoti vakanyora patwitter pavo vachikumbira ruregerero pamusoro pemitemo inodzvinyirira vanhu yakaitwa panguva iyo vakanga vari gurukota rehurumende muzvinafundo Moyo vanoshorwa pamusoro pemitemo yakaita sePublic Order and Security Act kana kuti POSA, Information and Protection of Privacy Act kana kuti IPA, ne Broadcasting Service Act neimwe. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mariyo Studio 7 isitinofara zvikuru ine mufaro kuti nyika yedu yanaka shuwa zvinodai zvakachinjawo tarwadziwa munhu rwadziwa chaiko ana chikoro achafundi anonga achirye mauyo chikoro ikweyo saka chitemo changu achisuke kuvakuru kuti dai maitawo kuti vana vaone zvekurya kuzvikoro ndochikumbiro changu Studio 7 atenda
Wande kurise ikoko mwana mukadini henyu haisi buku nokuzimbabwe handiri kuno kuistedi kutongata kudambobvunzavo mwonzora zvimwe zvinhu zvokugwana zvoshamara zvichambowisisiikizvi zita zviuri dazve aione haunotumwa nezano ndozvinhu zvinongoreva munzora mwonzora usadaro aiwa mwonzora uyu haarega kudei
Magadini ko pastudio 7 napo komatanono ka wande ini ndoitwa Davidson January ndobva iko kuZimbabwe asi ndiri muno muSouth Africa ndinoshamisika pakavhurwa zvikoro apa musi wa6 panapa ndakatumirwa bhiri remwana wechikoro kunzi fees $28 covid $8 mask $3 contraction $17 COVID ndei mari inezvidwa kubvana kuchikoro maski ndei ani mwana takanzi tivatengere mamaski here kuye COVID inonzi COVID $8 yatiri kubhadhariswa ndeyei ndatenda hangu tibatsirewo ipapo vakuru vezvikoro masumu masangano ese ezvikoro kuti mari yatiri kubhadhariswa iyo iri kunzi COVID $8 ndeyei
Magadi vashamarari ndinoitawo Douglas Mutelu tiri muno muSouth Africa paBakersfield apo ini chandinoshora chikuru pazano kunyanya iwo purezidendi wedu anonzi vamunangagwa vakashanda nababa vangu kwamakore mazhinji zvikuru but pakashaika baba vangu ndipo rakapedzisira kunzwa nezvezano baba vangu vaishandira CIO hapana kana benefits yatakawana yechiwo veteran was a war vet munhu wakatoenda naye kuhondo ndiye munangagwa yandomuziva asi paangoshaika baba ndipo pakaperera zvese saka handioni chatingasapotera zano uye anga achiti hanzi tiri vana vemawar veteran chichi tiisu vana vemawar vet mukatonomubvunza munangagwa andokudza endai muziva murume iye saka chii chatinoisapotera ichichitambura kudai vana vaurega ndovanongoguta
Masikira sei pa Studio 7 chipindo pachirongwa ndinobata nhau yeMDC Alliance kuti vashamisa navabichi vakuda plan B nekuti Douglas Mwonzora ari kuda kubvongodza muto azvishamisi vanhu tiine manyukunyuku yekuvhota saizvozvo Douglas Mwonzora nenyaya yezita rekuti MDC Alliance agotanga zvekutambudza nekuvhiringa zvinhu saka kudai vaita plan B in time zita haro ragara hana basa vaita plani yekumusiyira zita iroro nekuti haangahwini inodawo kuti azotora zita dai vaita plan B yekuzivisa vanhu in time vanhu vazive pasirose kuti taakutevera zvipi zita ripi kuti vamirire kuti zvitenge zvabvongodzwa
Salo paStudio 7 mamukasi vashamara vedu paStudio 7 vateereri vese vestesheni kana kuti chanel yeStudio 7 ndoda kukomenda pana avo vari kutaura zvachishanu vachiti vanhu vanoripiswawo kune mbudzinga anenge ane kuti vawane stendi inyaya yakanaka nyaya yataura songa ichifanwa kuti vaendeka sekuti ndichifiwa vaende kwachishanu kwacho vanosvikisa nyaya yavo kuti kubuda paredio vachitaura nyaya inoda kutaurirana namambo ndatenda hangu ndiri mumwe wemunhu anogara ari pasi pachifunya shanu ndiri mumuranda wekwachifunya shanu ndiriwo mudunhu wekwachifunya shanu ngatiishi vanhu nyaya dzatinongoisa pamhepo kwete ngoti chero nyaya imwe naimwe tiise pamhepo ndatenda hangu
Ndinonzi Trust Muchoko inobva mugweru so far ndiri muno South Africa muJoburg ndinochema zvikuru mhane vanhu vanosupporta ZANU-PF samwe tikuda kuti nyika isumukire igare zvakanaka kuti zvekugara tichishungurudza tikuda kuya kuno kutoshungurudzika nenyaya dzekutotsvaka zvekuti kwanisa kurarama so kana munhu achirasa ZANU-PF notishungurudza zvisingaiti noti muno tinogara tichigona kuti tomborohwara kuita sei zvadai zvinotinetsa.
Mangwanana akanaka pastudio 7 apa. Ndinoda kutenda nenhau dzechokwadi dzatinopiwa. Ndinoda kufarisa imose vana veZimbabwe. Ndinotenda chaizvo nekubata kwatinoita tichiteerera nhau tichipana mazano tichipangana mazano. Asi nhau iripo vakomana ndeyekuti tikurudzirane kuvhota. Pakukurudzirana kuvhota apa tisasiya vabereki vedu. Vabereki vedu tisavasiya kuvakurudzira kuvhota neshanduko. Ndoo vamwe vatiri kuchengeta, ndoo vamwe vatiri kubva navo kuti vasatambudzika. Vabereki vedu ngativakurudzirewo kuvhota neshanduko. Ndatenda hangu ndini Mofela Mofela paJoza paJoza.
Mangwana ane akanaka makadii pastudio 7. Ini zita ndinoitwa Mukuru Bhuhera ndiri paKZN. Chikumbiro changu ndechekuti kune MD Alliance varume bhora mberi 2023 uri kusvika zvezita tinei nazvo tinoziva mutungamiri wedu nevatungamiri vese zvanadamba vanangonzora nevamwe vavo siyanai nazvo ngative bhizi handei kumamisha tinokambeina ngatikambeinei musamira varume kambeinai 2023 wasvika rambai muri muvanhu kusvika 2023 wasvika.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tinokukumbirai kuti mutumire maaudio enyu ari mapfupi. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Hurumende yeAmerica inoti rubatsiro rwuri kuenda kuvanhu vechegre kuEthiopia hushoma. Mukuru weUnited States Agency for International Development kana kuti USAID Amai Samantha Power vanoti kushomeka kwerubatsiro rwuri kuenda kuTigray hakusi kukonzerwa nekushayikwa kwezvekudya zvakakwana zvinotumirwa kudunhu iri asi kuti hurumende yeEthiopia iri kuomesa mapindiro anoita rubatsiro nevanhu vanobatsira mudunhu iri. Amai Power vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muTigray pamwe chete nemumatunhu akabatana nayo eAfar neAmhara. Vanoti kurwisana kwemwedzi mitatu pakati pevarwi vanotsigira bato reTigray People's Liberation Front nevanotsigira mauto eEthiopian National Defense Forces kwasiya vagari vomuTigray vasisina chavanacho vachiti pakutanga kwemwedzi wechikumi vanhu vemuTigray vanoita zviuru mazana mapfumbamwe vakange vatarisana nenzara vamwe vanopfuura mamiriyoni mashanu vachida rubatsiro rwezvekudya. America inokurudzira hurumende yeEthiopia kuti ikurumidze kubvumira rubatsiro nevanhu vanounza rubatsiro kuti vapinde mudunhu reTigray vasingashungurudzwi. Sangano reUnited Nations rinotiwo kana rubatsiro rwezvekudya rukasatanga kupinda mudunhu reTigray zvakare zviuru nezviuru zvevanhu zvichanetseka uye vazhinji vachifa nenzara. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zupco yakaparura chirongwa chekutakura veruzhinji ichishandisa zvitima zveNational Railways of Zimbabwe. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti riri kushushikana nemashoko ehurumende ekuti mari iri kupiwa vashandi vehurumende inovakwanira. Zimbabwe Energy Regulatory Authority yakazivisa nezuro kuti mutengo wemafuta wakakwira zvakare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikuunzirai zvezvimwe nhau. Ini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.